Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anasi, uri musi wechishanu, chikumi 29, 2018, nguva dzava 6. Makaterera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi naamai Opa Muchinguri Kashiri voenda kunorapwa kuSouth Africa mushure mekuputikirwa negrenade kuWhite City Stadium nemusi wemugovera.
Munhu wese zvake muZimbabwe anoda kugara zvakanaka, kureva kuti anenge achida kuti vawane kurarama upenyu hune pundutso, hune kuti vane chouviri chavangawana.
Afro Barometer inoti vanhu vemuZimbabwe vanoimba kuti sarudzo dzakachena dzichabatsira kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvikwata zvose zvemuAfrica zvoburitswa mumakwikwi eWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kushanya kuDar es Salaam kuTanzania kwemazuva maviri, vanoti mumwe wevatedzeri wavo vaKembo Mohadi uye sachigaro webato ravo reZANUPF vari gurukota amai Opa Muchinguri Kashiri vakaendeswa kunorapwa kuSouth Africa mushure mekukuvara pakaputika grenade kuWhite City Stadium nemusi wemugovera. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakakuvara, vamwe vaviri vakashaya. Pavanhu vaviri vakashaya ava, mumwe anochengetedza vaMohadi anonzi vaNelson Dube vakaradzikwa nezuro papurazi ravo reFeatherstone kuMashonaland East Province, uye vakabva vaitwawo gamba rehondo yerisununguko sezvo vakarwa muhondo yechimurenga. Amai Muchinguri vanonzi vakakuvara pachipfuva, vaMohadi vachikuvara makumbo. Kunyangwe hazvo mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi, vaMnangagwa vakati vanofungidzira kuti vanhu vanodyidzana nechikwata chainetsana navo muZANUPF cheG40 vane chekuita nekuputika kwegrenade iri. Asi vamwe vari kushora nyaya yehurumende yekuendesa vatungamiri vehurumende kunorapwa kunze vachitadza kugadzirisa zvipatara zvemunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Nyaya yekuti vatungamiri vedu vanonorapwa kunze kwenyika inyaya inongorwadza, nengari yekuti 38 years tawana kuzvitonga. Zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina iyo zvipatara zvinokwanisa kurapa vanhu vedu, zvekuti wese arwara, wese akosora ari muhurumende anotokwira ndege kuenda kuSouth Africa. Saka ndingati zvangu, kana vafunga kuti ndozvo zvinoponesa vanhu vakakuvara, zvakanaka hazvo, asi ngatichitarisaiwo takatarisana nesarudzo kudai, ngatichizvibvunzaiwo isu mubvunzo vana veZimbabwe kuti zvinomborevei kana zuva nezuva wese munhu ari muhurumende atsvaga kurapwa anobuda achienda kunze kwenyika. Saka vari kutitungamirira, chavari kumbotitungamirira chacho chii kana tichitadza kuwana infrastructure yekuti vanokwanisa kurapa muzvipatara zvedu? Isusuwo vana puna tinozorapwa kupi? Mari dzacho dzekuenda kuSouth Africa pese patarwara tinodziwanepi? Saka zvoreva zvekuti isu tiri kunovhota pese patarwara, parwara vabereki vedu vachangofira mudzimba, asi ivo vatiri kuvhotera vachawanikwa vachikwira ndege vachienda kunozvirapisa. Saka zvinhu zvinotirwadzei kutambira mashoko akadaro, pese patinoatambira anotirwadza zvikuru kwazvo sevana veZimbabwe.
Tochimbotarisawo iyo nyaya yesarudzo yacho mushure mekukandwa kweriri kunzi grenade nevatungamiri vehurumende iri vaSandi, mungati munyika mungaitwe here sarudzo zvakasununguka?
Munyika munokwanisa kutoitwa sarudzo zvakasununguka zvikuru kwazvo, mukoma Blessing. Nengari yekuti zvekuputisira namabhomba izvi vari kuzviitira naivo kuzanupiefu kwavoikoko. Saka tinongovakurudzira kuti pedzerana ikoko kuzanupiefu kwenyu ikoko, nekuti nyaya idzi dzekupfuudzana idzi vagara vachitodziitirana zuva nezuva vanhu vekuzanupiefu ikoko. Tinondoziva kuti vamwe vakatsvira vakapisirwa mudzimba, vamwe vakapfudzwa nemapfuma. Saka izvi vagara ndo mugariro wavo, asi ngavangotiregererawo kusarudza uku. Ngavasaroye vabereki vedu, ngavasamanikidza vanhu mahama dzedu kuenda kuenda kunovhotera ZANUPF. Vanhu ngavasununguke, vanhu ngavadzidziswe yatoti voter education iya, kuti munhu ari kunovhota asi private, asi chiri private ivhoti yaimunhu. Saka dzidzo iyoyo ngaiende kune vanhu. Uyezve ngatione kuti panopera sarudzo iyoyo hapana kurigwa, ndo zvatikatokurudzira. Asi kana iri mhirizhonga, vamunangagwa navachivenga pavakatora pavakapinda muna November umu, vakataura kuti iwo hanzi kune macriminals akatenderedza vamugabe. Asi yezvinezvi hatina kana criminal one dzakasungwa. Saka vari kuziva vanhu vakaita izvozvizvi, they know those people, they have their records, they understand. Vamunangagwa vakabuda chito vane pa7 vachiposwa rufu, vanozviziva kuti ndiani akaita zvemagombi izvozvizvo. Saka ndinongoshuvira kuti dai takasabisa maziso edu patakatarisa apa, tongoenda tichingoti chete chete kusvika tasvika kwatoda kuenda.
Asi zviri kukushamisa here kuti kusvika pari zvino hapana ati asungwa, kunyange hazvo mutungamiri wenyika ari kuti anenge anoziva vanhu vakaita zvinhu izvi?
Inini wamukoma Zulu hazvimbondishamisa, ende kusandishamisa hakusura kuti zvozvo hazvishamisi. Zvinoshamisa asi taneta nokushamiswa. Tinoona zvakawanda zvaitika zvinotadza kutsanangurika mukutonga kwezvanupiefu nekutonga kwavamunangagwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuFlorida muno muAmerica. Tsvakiridzo yakaitwa nesangano reAfrobarometer richishanda nemamwe masangano akaita seThe Institute for Justice and Reconciliation neMass Public Opinion Institute inoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vari kushishikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, asi vaine tarisiro yekuti munyika mukaitwa sarudzo dzakachena, nyika inogona kubuda mumadhaka mairi. Tsvakiridzo iyi inotarisawo pamire vechidiki munyaya yesarudzo, uye vamwe vasati vaziva kuti vanoda kuvhotera bato ripi. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga, ava vanotungamirawo sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica.
Chikuru ndechekuti munhu wese zvake muZimbabwe anoda kugara zvakanaka, kureva kuti anenge vachida kuti vawane kurarama upenyu hune pundutso, hune kuti vane chouviri chavangawana, mabasa kuvanhu, nyaya dzemari. Vanhu vazhinji muZimbabwe vari kutambura kuchema kuti mari haiwanikwe, ingava bond note, ingava chii kumabhengi nezvimwe zvakadaro. Saka nyaya iyoyo yemari inofanira kuti ijekese kuti ichaitwa sei nevanenge vachizotonga kuti irerutswe, vanhu vakwanise kuwana mari dzavo nyore nekudzishandisa. Uyezve nyaya dzezvechikafu zvosizoti zvevari kumaruwa, kumapurazi, kuminda, vakapinda mujambanja nevamwe vari kuchema kuti zvipfuwo, mishonga yekudhibhisa mombe zvirwere, madhibha akuchisina, zvinhu zvakawanda zvinoda kuti mumisha vanhu vachinge vanogarawo zvakanaka vachiziva kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzeka. Zvochizotizve vanhu vanoda kugara murunyararo. Vanhu vazhinji vanotya mhirizhonga, vanotya zhowezha, vanotya kurwisana. Saka vanoda kuti vawane hurumende inovasimbaradza kuti kana vachinge vari munzvimbo dzavo dzavanogara kune kudekara kusina zvekuvhundutsirwa, kana kuti kwazonzi kune mabhinya kana chakati, vanhu vanoda kugara murunyararo. Ndo zvimwe zvikuru zviri kutaurwa zvatiri kusangana nazvo, vanhu vachitaura kuti ndo nhuna dzavo, vachishuvira kuti hurumende inenge iripo ikavataurira nemazvo kuti inogadzirisa sei vangawana kufara kukuru. Dambudziko riripo nderekuti vazhinji vanoona sekuti pane nhema dzakawanda dzinobuda mumamanifesto, nekuti zvichida vanenge vachifunga kuti rinonyenga rinohwarara, rozosimudza musoro rawana, kureva kuti munenge muchidirwa nhema imomo kunzi vanhu vangovhota chete. Asi panodawo vatungamiri vanoreresa, vanomira pachokwadi, vanotaura kuti zvatavimbisa ndo zvavachazoita kana vachinge vapuwa mukana.
Imimi se mumwe waru kuongorora nekutsvakurudza nyaya dzesarudzo kuti dziri kufambiswa sei idzi. Tichiripo takamira here pekuona sekuti dzichaitwa zvakachena.
Pane tarisiro iyoyo, ngatiti isusu munhu wese anofanira kurarama aine tariro yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka. Uyezve mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakawanda vanga vachivimbisa vachitaura ivo kuti aiwa sarudzo dzichaitwa zvakanaka murunyararo pasina mhirizhonga pajechetere. Dai zvaita saizvozvo, asi zvakaitika kuvulawayo zvondirapfuura iro zvekuti pakadhuka vanhu vakakuvara pamusangano wezanupf wakanga uchitaurwa nemutungamiri wenyika zvinovhundutsa. Zvoita sekuti nyaya iyi yavazinyeke nyika haichanyatsi kubatika zvakanaka. Saka pane kakutyira nyanyei kuti mauto utungamiri hwemauto ngahubude pachena kuti havasi kuzopindira munyaya dzesarudzo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vamwe vagari vekumaruwa vanoti vari kutyisidzirwa neavo vanoti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF nevakuru vebato iri munzvimbo dzavanogara. Vamwe vakakumbira kuti Studio 7 isaburise mazita avo nekutyira upenyu hwavo. Vanoti vakaunganidzwa paNyamara Primary School kwaShe Chireya kuGokwe neZuro vakaudzwa kuti kuchauya marori kuzovatakura kuenda kumusangano weZANU-PF kwaChireya. Vanotivo ivo nevamwe vakawanda vakanzi vakaramba kuenda vanogona kurohwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mwoyo vakuru ava kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikwachireya kunoku h vanhu vatanga kuvhundusirwa wena nebato riri kutonga kuvhundusirwa chaiko chaiko zvokuti vanhu vari kuunganidza zvatakaitika tingati nezuro panzvimbo yedu inonzi yepanyamara. Wakadanwa musangano weZANU-PF kwanyamara kamashops edu kana business center inonzi yamara pari pawadi 14 yeGokweChireya. Saka ndokuinda paipa pakapatidzwa ari mawadi anenge matatu, asi zvasatamboona zvichiitika musangano uyo kuti unodanwa mamwe mawadi ekune imwe ekuseri kwedu kubuze nekwedu akavadzanisa achiuya kuzoita musangano ipapo. Saka vakaitiwa musangano vaitoo nanhu vakawanda pakapaina M3 vashona ari kubiza weZANU-PF anomutorera imoyo. Vakasunzwawo vamwe vakasunzwa vainzi maovhidzi akasunzwa mairi achitaura akangopawo maslogan ana zvaakataura zvakawanda. Right after that vakazosumuka umwe akanga achibva kunonzi kunembudziya hazi kuno kuri kuChireya akanzi anobva kunembudziya akanzi vari kuprovhinsi akaitwa ivo vaanonzi Chiherenge. Murume ndiye akatanga kuchiindimidza vanhu akavhundutsira vanhu vabereki munongondwa akavhundutsira vanhu zvokuresa akataura kuti election iri kuzouya iyi fanekese pano panyamara pano tiri kukuzivai takakunzwai kuti panapa munotori nemukurumbira wavo kuti matova emdc panapa. Saka nyamara after election muchaona kuti vangovera bhora muminzwa muchanotora muminzwa nemarisa imomo
paya pasina mapurisa here?
Apo pasina vakapasina mapurisa vangorova vabereki vanga vachingoita pana mapurisa kana wani.
Apedza kuvhundusira vanhu kudaro chii chakaitika?
Takangovhundusira vanhu nekutotaura chaiko kuti nerufu chairo kutotaura kutoti aiwa muchazviona anenge angovhotera pasipo chete pana chamisa haasi kuzoenda haasi kuzotonga nyika ino. Chamisa anotori nemakore akawanda kuti azoenda kunotonga.
Hapana wakambofunga kuti vaende kunomangara
vaiva kuchisimuka ivo kuti akabata ngotanga kutotaurwa kuparidzira wenyaya yatichingotaurwa kuti edu ino zvaitika ndo zvaitika kana tingazivi kana pana azosimukawo sofa achiaita.
Mumwe mugari wepaNyamara Primary School kwaShe Chireya kuGokwe uyo aramba kudomwa nezita achitaura ari kuGokwe kakare natanonoka Wande weStudio 7. Sangano rezveupfumi kuchamhembe kuAfrica reMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa rinoti upfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukura nezvikamu zvina zvine chidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% mugore rino ra2018 nekuda kwechivimbo chitsva munyadzi zveupfumi chakaunzwa nehurumende yave kutonga. Sangano iri rinotiwo kubva pakapinda vamunangagwa muna mbudzi wegore rapera, hurumende yakwezva vekunze vangangoda kudyara mari inoita mabhiriyoni 16 emadhora munyika kuburikidza nekuita mabhizimusi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti maonero esangano iri haana kunyanya kusiyana nehurumende, sezvo gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakaisa tarisiro yavo pazvikamu zvitanhatu kubva muzana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hapana chinhu chikuru chavanyanyoita, nokuti chokutanga MFM inoshanda neMinistry of Finance neReserve Bank. Saka zvavangoita apa vangotora maonero angakaitwa navachinamasa mubhajeti ravo re2018 kuti upfumi hwenyika hungangu kure ne4.5%. Saka havana chikuru chavanyanya kuita, vangotora izvozvo zvakatarwa navachinamasa. Mukatarisa imi World Bank, World Bank yakaderedza, yanga yakamboti 3.4%, zvinezvi vari pa2.7%. Saka mazivira atinoita ndeyokuti pakatarwa navachinamasa panga pasati paita fudambudziro kuti mvura yakamboti nonokei kunaya, ikazonaya yakawanda chaizvo ndiyo yakabetsera kuti zvirima zvisimuke. Saka zvavari kungoita apa, vari kungotora zvanga zvakatorwa navachinamasa vachingozviita zvavo, hapana chitsva chavaita.
Tiri kuonawo kuti sangano iri vakanyenze riri kutaura kuti kubva hurumende itsva yavamunangagwa yapinda mukutonga, Zimbabwe yakwanisa kunge ichikwezva mari inoita $16 billion inotarisirwa kubva kune vari kuzvipira kuzoya kunoisa mabhizinesi kana kuti hatingati maforeign investors. Zvinhu zvingapembedzwa here?
Vanhu vachinzwa kuti nyika yenyu yazaruka, vari kuprezeka vachibva pasi rose. Vamwe vari kubva kuChina kumabvazuva, vamwe vari kubva kumadokero, vamwe vari kubva kwese kwese vachiuya kuona kuti chii chiri kumbobikwa muZimbabwe. Saka vauya kudaro haangoisi maoko muhomwe achiita seasina chinhu, anongotaurawo kuti nenewo ndinogona kudyara mari yakadai. Asi hazvino kuti ndo mari yatoiswa muZimbabwe, nokuti mukatarisa mari yero 16.5 billioni, hapana nyika munomu yatiyamboita izvozvo. Kana Mozambique payakatombosumuka paya paya makuru emashomanani apfuurayo, yakaenda kuma6 billioni. Hapana nyika mudunhu redu yati yasvika ikoko kumwaka umwe chete, gore rimwe chete, inobva yaita mainvestments anoipfuura 16 billioni. Vanhu vanenge vachingotaurawo vachingoratidzawo kuti vari kunakidzwa nezviri kuitika muZimbabwe, asi vanoda kungoona kuti zvinhu zvichafamba sei. Saka hachisi chinhu chinganyanyodhidhibheta nyaya inyoita chingatiite manyautsamukanwa, nokuti hazvisati zvadyarwa, haisi mari yadyarwa. Vanhu vari kungouyawo vachingopfuurawo nepamusika.
Ko, maonero avo ekuti pave nechivimbo chitsva kubva hurumende itsva yapinda mumasimba,
hongu upfumi hunosimudzwa, harina dambudziko nazvo, nokuti hazvinei nekuti ndiani achapinda, kana Chamisa akapinda, kana ED akapinda, mai Mujuru akapinda, vese mukatarisa mapolisi avo akangoda kufanana. Mukatarisa chinhu changa chikasisunga nyika yedu nguva yapfuura iyi, inharo dzanga dzina vaMugabe vairamba kuti zvinhu hazvingoshandurwi kuti vanhu vaite madiro avo, vaisunga kuti nyika dziri kunze kana dzichida kuya, kana anenge achida kuya nemari yake anofanira kupa 51% kuvanhu vemuZimbabwe. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti vanhu varamwe kuya muZimbabwe. Saka izvozvo anenge auya pakaenda vaMugabe hazvina mhosva ndiani, anotosimudza bhora richienda mberi. Saka zvinhu zvinoitika, hongu pane renewed hope muZimbabwe, hapusi kunyepa, nokuti vaapo ava vari kuda kuita zvebhizinesi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi munyaya dzezvemutemo zvakareva ari mutungamiri webato reBethel Christian Party vaWillard Taone zvimugadza ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Dr. Mugadza vanoti kana vakakunda hurumende yavo ichange ine makurukota gumi nemaviri chete. Godwin Mangodya anoti panyaya inotevera.
VaMugadza ava vane makore makumana nematatu vanoti havana kupinda mune zvematongerwo enyika asi vakasangana nazvo apo vaitsvaga Mwari. Dr. Mugadza vanoti vakatendeuka muna 2000 uye mukunamata ndimo mavakaudzwa nezvekuti vachaitwa mutungamiriri.
Muna 2005 ndiri kunzvimbo inonzi Rest Haven kuoutside Heathcliff ndipo pandakava neaward kubva kuna Mwari kuti iwe ndakakusarudza kuti uve mutungamiriri wenyika, asi nyaya yako kumafambira aichaita ichafamba in two phases. Phase yekutanga kuva munhu ari grounded muzvinhu zvaMwari. Number 2 ifeze kutrainwa kuti munhu uve munhu anonzwisisa mafambisirwo ematongerwo enyika munyika menyu zvehupfumi nezvimwe zvakadaro zvakasiyana siyana.
Vanoti chiprofita chekuti vachaita mutungamiriri chakabuda zvakare muna 2011 uye vakatochiburitsa padande mutande reYouTube. Dr. Mugadza vanoti kunyange hazvo vakazonyoresa bato ravo gore rino, bato ravo ibato rakaumbwa gore rapfuura uye ibato richiri kukura. Vanoti chikuru chichaita kuti vanhu vavhotere Bethel Christian Party inyaya yekutukana kukuru mapato makuru ezvematongerwo enyika uye ivo vane donzvo rekubatanidza vanhu munyika.
Division yakunzwa ine zvematongerwo enyika yakanyanyisa, saka tiri kuti chekutanga isusu Mwari vakati bato iri rinofanira kuunza nyika pamwe chete. Mukaona kuti tine yatinoti Zimbabwe bed ine mapapiro mairi, hazvikwanise kuti iyo yatinoti Zimbabwe bed shiri iyi ibhururuke nebapiro rimwe chete. Saka tiri kuti bapiro rimweko, bapiro kuri mweko kuti ndokuti tikwanise kubhururuka senyika.
Vanotiwo kana vakakunda musarudzo vachaomba hurumende inenge ine makurukota gumi nemaviri uye kuchange kuine hurumende dzematunhu dzinenge dzine makurukota gumi nemaviri zvekare.
Maminista 12 aya anenge ari represented again in each province. Saka tiri kuti kana iri issue yedevolution semienzaniso, tiri kuti province yega yega inofanira kutungamirirwa neprovincial council. Provincial council inenge iine vanhu 12. Vanhu 12 ava vachasarudzwa nebato rinenge rakazvimirira ratinoti an independent provincial admission board. Ibato rinenge riine vatungamiri vakasiyana siyana ende vanhu vachapinda muprovincial council vanhu vanenge vachibva kudunhu iroro.
Vanotiwo hurumende yavo ichasumudzira vechidiki munyaya dzemabhizimisi nekuvabatsira kutanga makambani pamwe nekupa makambani avo basa muhurumende.
Uye kana uchinge wawana chaunenge uchida kusupplya kumakambani mahombe unoya kuhurumende woti ndine contract yangu yehurumende yekupa yatinoti guarantee. Nokuti tiri kuona kuti vadiki vazhinji vanoda kupinda muzvemabhizimusi but havana makambani uye anodhura kuita. Saka isu tiri kuti tichakupai zvese pachena pamwe chete nebank account mukwanisewo kupindawo mune zveupfumizvo.
VaMugadza avo vane mudzimai Amanda nevana vana vakomana vatatu nemusikana mumwe chete vanoti vane unyanzvi munyaya dzekurwisa uori uye ndizvo zvinoita kuti vakwanise kutungamira Zimbabwe.
Kunyaya zefundo, dine doctorate mulo. Uye ratinoti doctorate mulo, ndakafunda zvekuti uori unopedzwa sei muma issues ma government contracts, and hatingati matenda hayai. Ndiwo mitemo wandaka specialize nawo. Saka ndinonzwisisa zvakanyanyisa kuti nyaya yematenda inokwanisa kushandiswa sei kupfuudza nyika pamberi, uyewo kuti tingabvise uori sei. Ndo zvandakanyatsofunda, ndinozvinzwisisa kunze nemukara.
Vamugadza vakakurira kuchitungwiza, vakaita zvidzidzo zvemutemo kuna Namibia neSouth Africa, uye vanoti vana veZimbabwe vanofanira kumbovapa mukana kuti vasimudzire nyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Makwikwi eWorld Cup ari kuenderera mberi kunyange hazvo nyika dzose dzemuAfrica dzabuda makwikwi aya. Mutoro wedu nhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Nzera yeAfrica yakasvika kumagumo zvinorwadza mushure mekunge Senegal yatambisa mikana yakawana ndokukundwa 1-0 neColombia nezuro manheru mumutambo uyo yaifarira kuita mangange kuti ienderere mberi nemakundano aya. Kukundwa uku kwakasiya Materanga Lions aine mapoints mana vakaenzana neJapan nepazvibodzwa, asi Senegal yave kudzoka kumba nekuti yakapiwa makadhi akawandisa kudarika Japan. Senegal yakapiwa makadhi matanhatu, maviri kudarika Japan. Asi muteveri weDynamos vatapiwa mahwengwa havasi kugutsikana nemutemo mutsva uyu.
Pafinal decision yadzoita kuti Senegal kusvika ibudeka yazosvika pamazvatasingazivi zvekuti vakuzotsvaga zvemayellow cards evanhu vawanda vanhu vafanana mapoints. Ipapo ndopabata kuti panotirwadzei.
Muteveri weDynamos vaAlpha Muganiwa vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekubuda kweSenegal makwikwi aya, vachiti ivo Senegal yakaedza asi zvikaramba.
Iya, mashoko anorwadza nemaonere nematambiro anga achiita vakomana anga achimiramira zvisingaite. Nyanye seJomani ambozama nevanokwanisa parasa, zvaramba.
Senegal yave kubatana neEgypt, Morocco, Nigeria neTunisia kudzoka kumba kuchisara kuWorld Cup kusina chikwata chemuAfrica. VaAllen Muyana vanotaura maonero avo.
Zvikwata zvemuAfrica zvanotamba bhora rakanaka, asi madecision anga achipiwa mareferees anga ari madecision asina anga achipebhera mateams eEuropa.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinira mashoko ava Muyana.
MaAfrican teams ari kubatirirwa nemareferees. Tikatarisa game reNigeria, vangadai vakapiwa penalty Nigeria, Argentina ingadai yakatobuda ipo paya.
Muongorori wemutambo uyu anoti Africa inofanira kuregedza zvekutsvaga varairidzi kunze, asi kuti vatarise vari mudanga sezvo vane ruzivo seraratidzwa naAlilo Sise weSenegal. Asi vamuganiwa vanoti vari kutarisira zviri nani kubva kuAfrica makundano eWorld Cup anotevera.
Toshiro rimi nofamba kwanguva patichasangana neimwe World Cup ka chiange chitora World Cup kwasa komana vambomiramira matambiro awaita.
World Cup inotevera ichaitirwa kuKata muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi naMai Opa Muchinguri Kashiri voendeswa kunorapwa kuSouth Africa mushure mekuputikirwa nerinonzi nevakuru vehurumende eGrenade kuWhite City Stadium kuBulawayo nemusi wemugovera. Afrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vanovimba kuti sarudzo dzakachena dzichabatsira kugadzirisa zvinhu munyadzi zveupfumi. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri, musakanganwa kuteerera nhau dzedu na 7 ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.